Nyanzvi munyadze zveutano Dr. Marian Kasekete vanoti chirwere ichi chinokonzera kuzvimbwa kwemapapu zvinopa kuti kufema kunetse.
So asma chirwere chemapaipi anofamba nemweya kusvika kumapapu edu anoonekwa achizvimba uita kuti mweya unogumisira kukanganisika kufamba.
Vanorwara neasma vanowanzosimbirwa nechirwere ichi munguva ino yechando sekutsanangura kwemumwe murwere amai mesidzidzai mashongwa.
Ini ndakabatwa asthma 1982. Ndakaita very bad cough and ndakaadmitwa by then yainzi Andrew Fleming iyo parirenyatwa. Ndaifena ndichiita kame kasound kakunge huku kuti uii. Ndikapiwa mishonga iri maruva angu emajakaranda ndotambudzika. Kukanyanya kunyorova ndinotambudzika. Kukanyanya kupisisa zvinondivhiringa.
Amai Estere Chatikobo vaudzawo Studio 7 kuti denda iri rakakanganisa dzinza ravo. Dr. Kasekete vati pane mimwe mishonga inorerutsa marwadzo evane denda iri.
Kazhinji vanenge vachida kuzobatsirwa nemishonga inofemerwa. Inobatsira kuti ivhure mapaipi ayo kuti mweya aoneke uchipinda. Kana mumhuri mune munhu ane asthma, dzimwe hama speciali dzemumba imomo dzinoonekwa dzine asthma.
Ko ndiani anogona kubatwa nechirwere ichi? Dr. Kasekete vanoti
asma inogona kubata chero munhu kubva kuvadiki kusvikira kuvanhu vakuru. Chero vari vadiki zvekuva pasi pegore, pane zvinhu zvakawanda zvinokonzeresa kuzarirwa nekukosora. Saka kazhinji vanenge vachida kupota vachitariswa kuti ndiyo here kana kuti kwete. Asma hachisi chirwere chekuti ukachiita nhasi ukapiwa zvokufemerisa chatopera. Chirwere chekuti chero usikunzwa kukosora, usikunzwa kuzarirwa kana kuremerwa pachipfuva, panenge patori nekuzvimba kunenge kuchiitika kwakunenge kusinganzwi. Saka nechirwere chinogara chichiitika.
Dr. Kasekete vanoti pane zvakawanda zvinopa kuti munhu asimbirwe zvakanyanya nechirwere ichi kana kuti asthma attack.
Zvinhu zvinoita kuti munhu apinde muattack zvinosanganisira kutonhora chaiko. Kunze kukatonhora kunogona kukonzeresa kuti munhu apinde muattack kana kuti dhasi. Kana zvakakosha kuti magumbeza achinjwe kakati one day pavhiki. Makapeti anekuchengeta dhasi futi. Kana izvozvo ndizvo zvinhu zvinokonzeresa kuti zvone vanhu vapinde muattack.
Vaendera mberi vachiti chirwere chekukosora kana mamwe mapirisi anenge asthma zvinokwanisa kudenha denda reasthma. Musi wa5 Chivabvu gore roga roga Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reWorld Asthma Day. Gore rino bazi rezveutano rakakurudzira vane denda reasthma kuti vaendere mberi vachinwa mishonga yavo zvikuru munguva ino yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano muzvinafundo Elopisi Vanda vachinyora mune rimwe gwaro rebazi rezveutano vakatiwo zvimwe zviratidzo zvekuti munhu ave kurwara neCOVID-19 tezvakafanana nawo nezviratidzo zveasthma. Kunyange zvichinzi nedzimwe nyanzvi vane asthma vari munjodzi huru vakabatwa nechirwere cheCOVID-19, pachiri kuita tsvagiridzo izere nenyanzvi. Vane chirwere ichi vanokurudzirwawo kutaura navana chiremba vasati vabayiwa nhomba yeCOVID-19. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti huwandu hwevanhu vanorwara asthma hwakaderera kubva mukupera kwegore 2019 kusvika gore ra2020. Zvinonzi kuderera uku kunogona kunge kwakakonzerwa nekurudziro yekuti vanhu vambogara mudzimba kana kuti lockdown. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni 330 nemapfumbamwe kana kuti 339 million vanorwara nedenda reasthma pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.